Kunyanga azvo Banga Guru Reserve Bank of Zimbabwe nezuro rakaparura imwe mhando yemari inonzi digital gold tokens nechinangwa chekudzikamisa dhora remunyika iro rinonzi riri kuramba richitsvedza nekuda kwekushaya simba kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti hadzione danho iri rine zvikuru zvaringabatsira. Nyanzvi idzi dzinoti urongwa uhu hauna kunyatsoshambadzwa zvekuti dzinoona huchikundikana sezvakaitika pamapeni egoridhe kana kuti muso watunya gold coins akaparurwa gore rapera nechinangwa chimwe chete chekudzikamisa dhora remunyika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti chikuru chiri kuita kuti zvirongwa zvose zvekuedza kudzikamisa dhora remunyika pachishandiswa goridhe zvikundikane inyaya yekushaya chivimbo nereserve bank of Zimbabwe kuri kuitwa neveruzhinji.
Kune zvakati wandei zvisingagoni kubatwa nezvakaparwa izvi zvakaita sechivimbo kuvimba kwatinoita nemari yedu muchirungu vanoiti trust neconfidence zvakabatana nekuti nyika yedu vanhu vari kungoita njake njake uyaruku uyaruko uyaruku. Zvirongwa zviri kuitwa izvi zvinofanira kunge zvichitanga zvambotauriranwa kuti vanhu vese tinge tiri pamwe chete tichiziva donzvo rezvazviri kuitirwa nokuti zvichaenda kupi.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari zvakare nyanzvi mune zvekudyidzana kwenyika dzepasi rose mushinafundo Elliot Masocha vanotiwo havaone magold token aya achiunza zvitsva zvakatadzwa nemapeni egoridhe kana kuti gold coins akaparurwa gore rapera.
Zvirongwa zvakadai hazvina zvazvati zvambovandudza magold coins okutanga iwawo dai vamangudla netimu yavo vatanga vatitaurira kuti akisvitsa papi magold coin iwayo sokuvimbisa kwavaiita ivo. Tiri kungoona isu mari yezimbabwe iri kungowedzera mazero ichingowedzera mazero ichingowedzera mazero. Saka aya magold coin aya avari kutaura ike zvino aya achazozvimisa here zvokudonha kuri kuita zimbabwe dhora iroro?
Profesa Masocha vanodzoka vachitiwo havaoni paine kubatsirika kunganzi kungaitwa kune veruzhinji kuburikidza nechirongwa chitsva ichi.
Takapromiswa tapromiswa zvezvirongwa zvavo zvose zvinongozi zvichabetsera veruzhinji zvichavandudza upfumi hwezimbabwe asati tatamboona chaipo chaipo panonzi zvazovandudza zvakadi.
Ko veruzhinji vakawaniswa dzidziso izere here pamusoro pemari itsva iri kutaurwa iyi? Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti iroro ndiro rimwe rematambudziko anoita kuti hurumende neRBZ vakundikane mune urongwa hwavanenge vainahwo hwekudzikamisa upfumi hwenyika. Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC Dr. Kalisto Jokonya vanoti pachiri papfupi kuti ivo sevemabhizimusi vataure nezvazvo sezvo vasati vave neruzivo ruzere.
Chinhu chiutsva chiri kupinda kundingati mumusika wezvemari isusuwo sana mazvina bhizinesi kubva kwanhuke kuti inoda kuti chistabilize Zimbabwe dollar. Saka isatisati tanisa kunzwisisa kuti zvoreva chii so far. Saka tikangomirira kuti tinyatsokuparwa zvakanaka tigonzwa mabhenga achitiudza zvorevei tozotevedzera.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei? Dr. Kanyenze vanodzoka vachiti chikuru chinodiwa ndechekuita muonera pamwe chuma chemuzukuru kuitira kuti nyika isaramba ichiita sebhasikiti ratizirai rinoti uku riri kurukwa uku riri kududunurwa.
Saka dambudziko ratinaro nderokuti kana tisina kugara pasi veruzhinji tisina kudzidzisana nekuonesana nekunge tiine maonera pamwe chete tinongoramba tingori murwendo irworwu rwunorwadza rwejuzi ratizirai rwekuti vamwe vari kuruka vamwe vari kududunura.
Asi hurumende inoti zvirongwa zvayo zvakananganawo zvakare nekubatsira veruzhinji. Gavhuna veRBZ Dr. John Mangudya vachiti vanhu nemakambani vanokwanisa kushandisa nzira yemari iyi kuchengetedza uremu hwemari yavo. Vachiparura urongwa uhu nezuro vaMangudya vakatiwo mari itsva iyi inokwanisa kutengwa nemunhu wese kwete magold coins anonzi anotengeserwa vashoma. Veruzhinji vanonzi vanokwanisa kutenga nemadhora ekuAmerica anoita gumi kuchitiwo vemakambani vachitengeserwa nemadhora zviuru zvishanu zvekuAmerica. Vanenge vatenga matokeni egoridha aya vanonzi vanokwanisa kuzoatengesa mushure memazuva zana nemakumi masere. Asi sechave chigariro musoro weshure kushaya nyanga vakawanda vanoti tinotenda maruva tadya chakata. Kunyanga hazvo vamwewo vachiri kuti pachiri papfupi kuti vaone ukoshe hwemari iyi.